Muzare Grace Marufu wakatanga kushanda muofisi ya mtungamiri wenyika wachita basa rekudaira phone kana kuti switchboard operator wachiziendesa kuma ofisi evanhu wanoshanda muofisi ya mtungamiri wenyika. Pavakapinda basa kwa ofisi iyi, Muzare Marufu aive nemurume wa Stanley Gureraza avo vakaita naye mwanakomana Russell Gureraza. Nekupindana kwamazuva vaGureraza naMuzare Marufu wakatanga kunetsana izvo zvakasiya muchata wavo uri parumana nzombe. VaGureraza ava vaive wing commander muAir Force of Zimbabwe vakaendeswa kunoshanda vari kumuzinda weZimbabwe munyika yeChina. Nekupindana kwemazuva runyere kupe rwakatanga kubuda kuti Muzare Marufu akanga vodanana nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vanoziva zvaiitika vanoti Muzare Marufu vakatanga votodaidzwa nerekuti mainini vachireva kuti vaiva mukadzi mudiki wemutungamiriri wenyika sezvo amai Sale Mugabe vakange vachiri vapenyu. Mumakore akatevera Muzare Marufu vakaita mwana navaMugabe Bona. Izvi zvakachengetedzwa muchivande nyika isingazivi. Nekupindana kwenguva mwana wechipiri akaberekwa Robert Junior uye nyika haina chayakaziva. Nyika yakazoziviswa nezvevana ava kwete navaMugabe kana Muzare Marufu asi kuti nebepanhau reHorizon munakurume 1995. Mushure mekuburiswa kwenyaya iyi vaMugabe naMuzare Marufu vakazochata muna 1996 makore mana amai Sale Mugabe vashaya. Hazvina kujeka kuti muchato wavo navaGureraza wakazopera sei kunyange hazvo. Pane nyaya dzakabuda dzekuti muchata uyu wainge wagurwa kare. Izvi zvakarwadza vanhu vakawanda asi vamwe vakatiwo Muzare Marufu vainge vazvibatira goridhe. Vanhu vakasiyana-siyana vakataura neStudio 7 mumasvingo vanoti hunhu hwaamai Mugabe hunosvereka zvikuru pane kuti huyemuruke semudzimai wemutungamiriri wenyika. Vanoti izvi zvakawedzerwa pavakapinda mune zvematongero enyika zvakaita kuti vazhinji vaone zvavari chaizvo. Vanoti amai Mugabe pose pavanoita rally yebato ravo iyo iri kukosheswa kupfuura dzevateedzeri vaviri vemutungamiriri wenyika vanotanga kupopota nekutuka vamwe vatungamiriri vemasangano akasiyana-siyana kusanganisira vebato ravo ZANU-PF pane kuti vawanikwe vachitaura mashoko ekuvaka nekukurudzira kubatana kwevanhu munyika. VaProsper Tiringindi mugari wekurujeko vanoti zvinoitwa nemukadzi wemutungamiriri wenyika zvinonyadzisa pane kuti zviyemurike.
Ya ini maonero angu ndinoona sokuti nzira yatogwa namai Mugabe inzira yokuti pakupedzisira inzira yokuti vanenge vasisina chimiro vanyanya kumanya mberi uyezve matorera avanoita zvinhu zvehurumende nesimba ravada kutora ivo tiri kuona kuti zviri kukonzera munyonga-nyonga kutukana kuri kuita vanhu munyika yemuno zvinokonzera kusawirirana kwavanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatakafira zvovo vanoti amai Grace vakasiyana nemuchakabvu Sale Mugabe.
Mai Sale Mugabe vanga vari politician pachavo zvokuti munhu waiti even achitaura napurezidend vaMugabe aitovabayirawo zanhi rakanaka. Asi munhu wanga ariwo kungonamatira pabhachi ravaMugabe kana chikwekwe. Ava mai Dr. Grace Mugabe havana yatingati pachirungu political cloud. Munhuwo ari kungokwira nokuti mudzimai wavaMugabe. Munhu anotodawo rubatsiro zvokuti vezano vanga vachifanira kubatsira mudzimai womutungamiriri.
2D7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Grace Mugabe kuti vatipe divi ravo. Muzvare Tsitsi Moyo anogara kumusha kwaMajange kumasvingo vanoti ivo zvinoitwa nemudzimai womutungamiriri wenyika zvinoshorese uye zvinogumbura.
Handiso mugari wedhorobha remasvingo zvinotondishamisa uye zvinotondishatirisa chekuti anga ari kushandisa maresources egovernment iye asi mugovernment structure kana imwe chete hatina kana kumbomuvhotera. Totoshaya kuti masimba iwawo wakamapiwa nani okuti atuke vanhu nokutoinitiata nyaya dzokuti nhingi ngadzingwe basa nokuti wataura zvakati ende achiswanda maresources egovernment achinge tachero zvaanoda zviri kutotishamisa kuti zviri kufamba sei.
Vamwe vanoratidza kutsumwa chose nemasimukiri akaita amai Mugabe kubva pavakaitwa mutungamiriri wemadzimai muZANU-PF gore rapfuura. Mushure mekutendererana nyika vachiita marali avo avaituka aimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Vanhu vazhinji vanoti kunyange mhuri yekutanga ichishora vamwe vanhu vanoita zveupombwe uye tsika dzakaipa kudanana nekurona kwavakaita amai Sale vachiri vapenyu kunoshoreka zvikuru. Kunze kweizvi amai Grace Mugabe vanozikamwa pasi rose nembiri yokuda kuchena nekutenga zvinhu zvinodhura izvo zvakaita kuti vapiwe zita remadunhuwa rekuti Gucci iro rinobva pane zita rembatya dzinodhura. Mumwe mugari anoongorora zvematongero enyika kumasvingo vamugovera makonese vanoti nenyaya yembiri yokuda zvinodhura uye kungopfachura mari vanhu vachitambura zvinobudisa pachena kuti amai Grace Mugabe havana moyo we umai uye unoremekedzeka.
Mudzimai unonzi Grace Mugabe. Maonero angu unokodzera kunzi mai na bona Robert na Chatunga. Nekuti haana chiremerera chemu kadzi womutungamiri wenyika anganzi amai nenyika yose. Vaya vanomhanya kuti Dr. Amai vanhu vanoda kutsvaga mafavors kubva kune murume wake. Zviito zvake zvaanoita tinya takatarisa nyaya yekuda upenyu hwapamusoro. Chinhu chinoitwa nomunhu usina kumbobata, usina kushandira zvaanopfachura zvacho izvozvo.
Kunyangwe vamwe vanotsigira ZANU-PF vachiti amai Grace Mugabe vanokodzera kuremekedzwa semudzimai wemutungamiri wenyika, ruzhinji rwevanhu muongororo yaitwa neStudio 7 vanoti amai Grace Mugabe vanoshoresa zita remutungamiri wenyika pamwe chete nenyika yose, uye maitiro avo anopesanisa vanhu, izvo zvinosiyana nemushakabvu Sali Mugabe. Vazhinji vasingadi kubuda pachena muZANU-PF vanoti dai amai Sali Mugabe vachiri vapenyu, kupatsanuka kuri kuitika muZANU-PF kusina kuitika sezvo muchakabvu uyu aive mai venyika vaibatanidza vanhu. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.